Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro kubvumbi 30, 2018, nguva dzava 6. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Maelections kuzhinji haana kukwanisa kupera nokuti anonoka kutanga, saka musangano wazoti vanhu vanoenderera mberi nokuvhota.
Bato reZANU PF roenderera mberi nesarudzo nhasi mushure mekutadza kudzipeta nezuro.
Masanctions atiwo akauraya nyika yedu. Zvinhu zviviri zvandataura zvakauraya nyika yedu. Vanhu vasingagoni mabasa, vari kuopohwa mabasa avasingagoni nokuti iye havanoisa mari dzavanhu vari kutonga uye nyaya yecorruption.
Mutungamiri webato rinopikisa reapa vankosana moyo vanoti nyaya dzeuori ndidzo dzauraya nyika. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzakabva kuRwanda dzinonzi dziri kushanda nehofisi yemutungamiri wenyika kuedza kuvandudza upfumi hweZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato reZANU PF rinoti riri kuzoenderera mberi nekuita sarudzo dzaro dzemaprimary elections nhasi sezvo nezuro dzisina kupera nezvikwenzero zvakasiyana-siyana, kusanganisirawo kunonoka kuuya kwemapepa ekuvhotesa nezvimwe. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata munyori anoona nezvemutemo mubato iri vamunyaradzi Paul Mangwana.
Generally maelections achange achifamba zvakanaka, hakuna kukwatambudzwa kwaitika mhirizhonga. Asi nenyaya yekuti kudhara maelections ese sure munhu aingouya nekadhi rake romusangano obva avhota. Zvino iko zvino panew dispensation pakanzi tinofanira kupedza vhota zuro yemusangano, saka vangwana vachaya masavo muvhota zuro. Vasina kunonyoresa kuti vatema voters, iye anongofunga kuti kana ndichingozikanwa kuvanhengu yemusangano ndogona kungovhota pamapuraimari. Saka dzidziso iyoyo yaratidza kuti kune dzimwe nzvimbo yanga isina kunyatsosvika kuti kunyange uri nhengu yemusangano unofanira kunyoresa kuti kupinde muvhoters roo yemusangano. Ndingangoti ndivo mamwe matambudziko aitika. Maelections kuzhinji haana kukwanisa kupera nokuti anonoka kutanga, saka musangano wazoti vanhu vanoenderera mberi nokuvhota kuitira kuti wese ane kodzero yekuvhota ange achivhotisa zvaanoda.
Ko, kana paine vamwe vanenge vaine zvichemo vamangwana pamabatirwo aitwa sarudzo vanenge vachienda kupa?
Pane electoral commission isina mapoliticians mukati nenhengo dzomusangano dzakaretire. I know of retired Justice Mbago is one of the commissioners in the Rumwe Vakati one day when one of the members of Sanganasi va Pindam retirement. Though I think my chins was Chemo Zese, Sinigisa Buddha, Mukatimi Sarus. This is the first time Sanganapoka former in the electoral commission. It's not my active party members could see even no Tarisa, Chemo Zekisa Buddha Sarzu, but she's later talking about Ishabuda Iri Justice, Mukunzwanya.
Saka ndeipi kurudziro yamuri kupawo vamwe vaya vanezenge vakundwa voonekwa kuti aiwa vakakundwa asi vasingadi kubvuma kuti takundwa?
Isuso musangano tinokurudzira kuti kana usina kubudirira pamaprimary election hazviri kuti ndokupera kwekuva nhengu yemusangano. Saka tinokurudzira kuti anenge akundwa ngaatambire zvabva kuvanhu oramba ari nhengu yemusangano ozotraya nguva inotevera. Kana uno ari kutaurawo ndakukundwawo maprimary asi akaramba ndichingori musangano asi ndisiri MP. Saka zvireve kuti ukakundwa muprimary election ndokupera kwerungano noukama hwako nomusangano. Asi tokurudzira kuti tiite maelections akanaka ane runyararo tichitambira zvabva kuvanhu. Unofanira kunge uchibvunzawo kuti maybe next time pane panakanganisa ukagadzirisa zvinhu zvokufambira.
Ko, vamangwana muri kufarawo here neuwandu hwevanhu vari kukwikwidza kuti vamiririre bato renyu reZANU PF?
Vanhu vakawandisa vari kukwikwidza. Tiri kufara zvakare neuwandu hwavanhu vari kuuya futi vachida kuvhotera nhengo dzomusangano nerunyararo ruri kuratidzwa mumusangano wedu patiri kuita maprimary elections. Zvese zviri kutifadza izvozvo.
Munyori anoona nezvemutemo mubato reZANU PF vamunyaradzi Paul Mangwana vari parunare kumasvingo. vabatiri webato rinopikisa reapa vankosana moyo vanoti nyaya yeuori ndiyo yapakuti upfumi wenyika uende kumawere zvinova zvopawo kuti vakawanda vanonge svosve nemuromo. Vamoyo vari kufamba vachisangana nevanhu vachitsvaga rutsigiro. Tavabvunza kuti vanhu vari kuvaudza kuti kudii.
Tiri pamusoro-soro vanhu vese vatiri kusangana navo. Chichemo chavo tiri pamusoro pezvimwe zvese ndezvemabasa avana vavo. Vabereki vese vanokutaura kuti ndakafundisa mwana wangu. Ane certificate iri pamudhuri akapasa asi ari kutengesa airtime. Ndozvakati ndakafundisa mwana wangu here? So everybody, vanhu vese kwese kwandiri kuenda, ndo chichemo chavo chikuru ichocho kuti gadzirai nyika kuite mabasa, maindustry ngaadzoke, mari ngaiveko kuti ndigone kuriritira mhuri yangu, mwana wangu wandakafundisa agone awane basa. Ndo zvatiri kuda kuti zvigadzirise munyika muno.
Vakakusarudzai zvii zvamuri kuvimbisa kuti munoita kugadzirisa upfumi hwenyika waenda kumawero?
Ya, ndiri kuvaudza kuti pane zvinhu zviviri zviri pamusoro-soro zvauraya nyika yedu. Chokutanga inyaya yecorruption. Nokuti corruption inoti iyo vanhu vatakapinza mumabasa nenzira yesarudzo maelections atiri kuzoitayo. Takapinza vanhu vari kuita zvinhu zvokutibira imbavha dzavanhu. Vari kuba mari yedu yenyika, mari yenyika vachiita yavo nemhuri dzavo. Ndochokutanga. Chechipiri ndechokuti ivavo vanhu vatakasarudza vakapinda mumabasa aya vanotora hama dzavo, vana navazukuru nechine shamwari dzavo vachivapa mabasa iwo mabasa acho vasingaagoni, inonzi pachirungu inonzi nepotism iyayo. Ndo chimwe chauraya nyika yedu, ndo zvinopa kuti makambani edu egavhenmendi akaita sana zvese sana Air Zimbabwe zvife. Nokuti vanhu vatakasarudza vari kutonga vanotora hama dzavo vovapa mabasa avasingagoni, vachiuraya makambani edu, vachiuraya ikonomi yedu. Ndo zvinhu zviviri zvikuru-kuru zvatinofanira kugadzira izvozvo.
Ko panyaya yekuti nyika iwane mari, zvii zvimwe zvinodawo kuti zvinge zvichigadziriswa kuti dhora remuZimbabwe ridzoke sezvataiziva kare, kwete kushandisa mari dzakawanda-wanda dzekunze idzi?
Ya, ipapo zvandinonyatsoudza vanhu ndezvokuti inini ndakashanda mumabhengi kwamakore akawanda chaizvo. Pasi rese zvaro hapana kana bhengi rimwe chete risingagoni kufa kana kubroka kana vanhu vacho vanonodhiposita mari iri vakati hatisisina chii, hatichafungi kuti bhengi irori vanhu vanorishanda vanorimhanyisa vanoziva basa ravari kuita, vakati takuda mari yedu zvinonzi pachirungu a run on the bank. Inini ndikatora mari yangu ndikaisa mubhengi ndikafunga kuti vanhu vanochengeta mari yangu ivava ndivatraste. Handisisina chii trust kwavari, ndoda mari yangu. Mumwe munhu tese madepositors kati takuda mari yedu, chero bhengi riri kupi zvako, kuengland, kugermany, kuamerica, chero kupi rinofa naita. Nokuti nyaya dzemari dzinoda nyaya yeconfidence. Zvinoreva kuti mari yeZimbabwe isimbe zvakare, tinofanira kuita government inonzi kana vanhu vachiitarisa vomuno navo kunze vanoti government inovimbika, iyi inoita zvinhu zvinomusoro, inoita zvinhu zvichabudirisa nyika. Kana pangodaro mari inobva yasimba, nokuti tinobva tatora mari yatinochengeta mamatresi edu kudzimba dzedu, toita sei nayo? Toiendesa kumabhengi ikoko.
Asika vamwe Dr. Moyo vari kuti vari muhurumende ava vari kuti zvinonetsa kugadzirisa upfumi hwenyika nekuti nyika yakatemerwa zvirango nenyika dzakaita sana America, vana Britain nedzimwe.
Ndo zvavanotaura, asi inini munofanira kuziva kuti vanotinyebera nokuti aya anonzi masanctions akaitwa ana kuiswirwa Zimbabwe senyika. Masanctions akaitwa iya inonzi selective, yakaitirwa vanhu vari mugovernment pachivanhu kuti vamugabe naGrace navamwe maministers vakanzi ivo savanhu, kwete kuti nyika yeZimbabwe ndo vakaitirwa masanctions. Ndo saka vachiwati ivo maselective sanctions. Masanctions atiwo akauraya nyika yedu. Zvinhu zviviri zvandataura zvakauraya nyika yedu. Vanhu vasingagoni mabasa, vari kuopowa mabasa avasingagoni nokuti ihama neshamwari dzavanhu vari kutonga, uye nyaya yecorruption.
Mutungamiri webato rinopikisa reAlliance for the People's Agenda kana kuti APA, Dr. Nkosana Moyo, vari parunare muHarare. chikwata chMDC chinotungamirwa namzvare Tokozani Kupe chinoti chichaita sarudzo dzemaprimary adzo muna Chivabvu. Thomas Chiripasi anotipanya inotevera.
Utungamiri wechikwata cheMDCT chiri kutungamirwa namzvare Kupe uo wakasarudzwa pacongress yechimbi chimbi kubulawayo masvondo maviri apfuura wakasangana mudhorobha reKwekwe neZuro kekutanga. Kubva pakaitwa kongress iyi ukabvumirana kuti bato rawo riite sarudzo dzemapuraimari dzekutsvaga kuti vachamirira bato iri musarudzo dzeparamende nemakanzuru dziitwe muna Chivabvu. Mutauriri wechikwata ichi muzvare Linda Masarira vanoti vakatora danho iri kuti vape nhengo dzavo mukana wekugadzirira sarudzo dzemapuraimari zvakakwana sezvo vakabva mukuita kongress yechimbi chimbi.
Tichinge tapedza sarudzo revachamirira mukati mesarudzo gore rino panopera mwedzi waMei. Izvi zviri kuitwa kuti tiite sarudzo idzi mune zvakanaka pasina anozochema kuti akabirirwa. Tiri kuda kushandisa mademocratic processes anenge aine munhu wese achisarudza mutungamiriri waanoda kuti amutungamirire.
Vanotiwo bato ravo riri kuda kushanda richitevedzera bumbiro remutemo ravo pamwe nekuzadzisa zvavakawirirana pakaumbwa bato reMDC muna 1999 zvavanoti zvinobata veruzhinji munyika. Zvichakadai, mutauriri weMDCT inotungamirwa navachamisa amai Tabitha Khumalo vanoti bato ravo harisati ratara zuva rekuita sarudzo dzekutsvaga nhengo dzichamirira bato ravo musarudzo dzeparamende nemakanzuru vachiti vachazivisa kana nguva yacho yakwana. Imwe nyanzvi munyadzi dzezvematongerwo enyika uye vachishanda vakazvimirira vaMalvin Mukudu vanoti zvichanetsa kuti mapato anopikisa akunde bato riri kutonga. Pakatariswa kutsemuka nepakati kwakaita MDCT zvichitevera nyaya yekurwira hukuru yakaitika pakati pamuzvare Kupe navaNelson Chamisa avo vari kutungamira chimwe chikwata cheMDCT.
Sekuona kwangu mapato anopikisa akasabatana uye akasagadzirisa kunetsana kuri pakati pavo zvichange zvakaomera kuti vakwanise kukunda musarudzo dziri kuteera. Bato riri kutonga rine rutsigiro rwemapazi ehurumende akafanana nemauto nezvimwe zvakadaro zvinovabatsira kuti vange vachikwanisa kukunda musarudzo idzi, uyezve vane mari yakawanda kudarika mapato anopikisa. Saka naizvozvo ndoona sekunge mapato anopikisa achaona zvakaoma kuti anga achikwanisa kukunda bato riri kutonga reZANU-PF.
Asi kubatana kwemapato anopikisa pamberi pesarudzo kunogona kunetsa sezvo kune mapato akawanda ari kuramba achingonyuka pamberi pesarudzo dzegore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 PM mazuva ose. Munotibata pa909 AM uye pa4930-13860, 15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na 8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza5:15 kusvika na6 PM uye nemusi wechishanu kubva na5:45 kusvika na6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi dzakabva kuRwanda dzinonzi dziri kushanda nehofisi yemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuedza kugadzirisa nyaya dzezveupfumi munyika. Mutezeri wegurukota rezveupfumi vaTerence Mukupe vanoti vanhu vanongowanzoshura vamunangagwa kana vachienda kunze kwenyika vasingazive kuti vari kutobva nezvinhu zvinobatsira nyika kwavanenge vashanya. Ngatidzwei hurukuro yataita navo.
Kana makatarisa zviri kuitika kuRwanda, president wedu akaendako vakanoona zviri kuitika kuRwanda, nechavakaona ndechekuti vanhu vekuRwanda, nyika yavo kubvira paitika nyaya yegenocide iyaya, nyika yavo yabudirira sereke ende nyika yavo yakachena ende nyika yavo iri kuita zvekuti kana munhu ukatanga bhizimusi hazvikutore kana maawa matatu kuti ungova nemapepa ako ese. Saka vakabva vaudza vanhu vekuRwanda kuti uyai kunoku kuZimbabwe mumbotipowo uchenjeri wenyu neruzivo rwamunaro. Saka munoona kubuda kuri kuita vamunangagwa haisi nyaya yekungotsvaga mari chete, inyaya yekunotsvaga ruzivo. Ruzivo rwavari kuwana wouya votipakurira isu torakidzwawo kuti nyika inofambiswa sei, nyika inotongwa sei ende tinovandudza sei upenyu hwevanhu kuti vanhu vange vane kugara kwakanaka.
Saka vekuRwanda vari kushanda nemamwe mapazi api muhurumende?
VeRwanda vari kushanda neofisi yapresident and cabinet zvitungamirwa iyo nachief secretary vaSibanda. Saka vaSibanda zvavaita vatora makurukota eRwanda Development Agency vakatendereka navo vachienda navo kunana Securities Commission, kunana State Enterprises, kwese vatendereka vachiona maitiro atiri kuita zvinhu muZimbabwe ende yatirakidza zvinhu zvatatisingaone kuti pane dzimwe nzvimbo dzatiri kutambisa mari dzekuti mamwe makurukota atinawo nemamwe mapazi atinawo tinofanira kana kumabatanidza tongoita kana bazi rimwe chete. Saka chiri kuitika ndechekuti vaSibanda netimu yavo vakunyora bepa ravachaupa kuna vamunangagwa kuti zvatadzidza ndeizvi ende mashandiro atinofanira kuita, matongero atiri kuita ndeaya.
Saka mune chivimbo kuti nzendo idzi hadzisi dzekungotambisa mari zviri kutaurwa nevamwe, dzinobatsira nyika?
Handiti vanhu kana muchitaura kuti handi munombonzwa veopposition achitaura kuti isusu tikatonga tichataura neAmerica, tichataura neEurope, tichataura neAustralia. Unotaura nawo wakagara munyika mako here kana kuti unotoenda kunyika kwavo unotaura nawo? Ando zvakuita vamunangagwa. Saka sometimes unoona kuti vanhu kungoshora kwepwere dzisiri kuziva zvadziri kutaura ende dzinenge dzakanganwa kuti zvavambotaura izvozvo ndo zvatiri kuita. Saka kana tichitaura kuti tiri kufanira kudyidzana nedzimwe nyika, haudyidzane nemuvakidzani wako wakagara mumba mako. Handi unomushanyira, unomuona okubikirawo sadza, mutaura muchidya sadza nese, ndokunorakidza kuti maakudyidzana.
Mubvunzo wekupedzisira Honorable Mukupe, vamwe vari kuti hongu vari kufamba asi zviri kubuda zvacho zvinenge zviri kuti nonokei nekuti mabasa asati akuwanikwa, mari hadzisati dzaamo mumabhangawo.
Munoona ka tiri kutarisa nyaya yekuti nyika yanga yaputswa over 38 years. Saka munhu kana wava kutarisa kuti nemwedzi miviri mitatu zvinhu zvobva zvatochinja, hamuonoti inenge atomashiripiti chaiwo, hakuna nyika inofamba ichidaro. Kasi nyaya yekuti zvinhu zvatiri kuita kaizvi zvakafanana nekudyara muti. Unodyara mumengo wekuti iwewo haunotsvaga kuudya kasi uchazodyiwa nevana vako. Saka ndo zvakafanana nenyika. Hatisi kuti kana tava taisa musasa apa tinobva tatoti bvute rachona ndotobva ndarigara pasi paro. Aiwa, but tiri kuitira kuti zvinhu zvinozooneka nekufamba kwenguva kuti aiwa for sure nyika iri kuvanzika, zvinhu zviri kuita sei zviri kunaka. Ndo maitirwo anoita nyika.
Muteedzeri wegurukota rezveupfumi vaTerence Mukupe vachitaura vari parunare muHarare. Asi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Gift Mugano vanodzidzisa zvidzidzo zvezveupfumi paEzekiel Guti University vanoti hongu kugara naka kuona dzevamwe asi hazvisi kungoda kudaidza vanhu vekuRwanda, Zimbabwe isinawo zvimwe zvairi kuita kuedza kuvandudza zvinhu. Ngatinzwe hurukuro yataita navo.
Tiriita zvakanaka nekuti havanoti kugara nhaka kuona dzevamwe. Rwanda inyika yakabuda mudambudziko ma1994 yegenocide ikaita nyika yakanga yaparara. Asi nekuti mutungamiri weko wapo Kagame vataa kugadzira mitemo yaibatsira kuti nyika vaende mberi yatingati mabusiness reforms ende Rwanda inyika yachinja zvikuru muAfrica, chidadiso cheAfrica zvekuti nyika zhinji dzinonotora mazano kubva ikoko. Saka danho ratorwa nepresidents office yekudeedza vekuRwanda kuti vavapowo mazano chinhu chakanaka. But chandinova ndechekuti havakwanisi kuachivha nyaya dzavatora dzekuti vada kuunza mainvestment vachipowa mazano nemukuru wekuRwanda anoona nezvedevelopment. ari muno chando funga chawano kwa sako bata ya papo ni wakabuda nacho kuziva kuti wanga gadzira sei waro wekuti wakwanisa kuchinji kuita ma reforms
sei mchidaro
chindaka wana kuti makore apura kubwa 2016 kushika patara kuna patara ya yes, doing business reforms zaitenga nwa president office asi hakisi kuchinja pachidano chairu taa kutasara na World Bank chititarisa 161 out of 189 yukure wote daya mwana ari kuchiku ari kwa uchikoro chinzi aita reporti katika 161 out of 189 ido ufuma na ye tikatisa World Economic Forum again report ikinu zi global competitiveness report tripa 124 out of 137 yukure wote again tripa 4 daya utima na uchikoro Transparency International for Corruption ndio zvimwechete right saka zviri kureva kuti zvihwara ino kwasa kuti batsira kuti vakaseta sei ma institutions aiko anobatsira kuita ma reforms nokurumidza nokutambudzika kuti ndinandire kuti tiri kunyanya kutaura maningi ma reforms atiri kuita ndakaona aka approve for 2 years a doing business anosvika 4 iwa inswa 13 kubva parliament and that thing about the 13 my reforms that none for 100 that will be so second hey tika kwasa kubata kuti Rwanda yakagona sei kuita fast track my reforms ari kuita zvibinga mbene vao my reforms acho atinawo haatombotinakidza kasiwana Smith aifara kuti munhu mutema atambudzike mubusiness
mungapa muenzaniso here ipapo
ma city council kuti weda upiwa license yekuti utenge liquor uvhure bottle store unobhadhira 700 drawers uona kuti miteme yekuti munhu asaita business you see uchirana saloni yake unobhadhira mari yakati oh saka mamwe acho haana chikomborero chaari kuti pakara business saka kudeedza kuRwanda vakagona asi dai vagona kuziva kuti toseta sei ma systems ekuti chinje ma reforms nekuchimbidza kwete tiri kutora nguva yakareba tichingotendera panzvimbo imwe chete tisi kufamba ma innovators achiuya kunyika havabvunzi minister of finance vanotanga vatarisa mareport eWorld Bank kuti Zimbabwe iri panambani panyaya yekurema company registration Zimbabwe iri panambani pakuti pa tax ikuchajiwa macompanies tiri munumber 2 musabusahara Africa tinodhura steric saka hakuna investor anouya kuinvestia munyika munokamiwa munhu munochajiwa tax yakawanda kudaro anoenda kumoritius iri chipa saka zvimwe zvacho zvoda kuti tione kuti how can we process it nokurumidza saka ndinofunga kuti veRwanda vakwanisa kubatsira kuhurumende pavanodzoka vanofanira kudzoka vapa mazano kuhurumende kuti vasete organization inobatsira kuita mareforms handifungi kuti president's office inokwanisa kuita do mareforms iyo pake zvayega
sei muchidaro
nekuti yakawandirwa inofanira kuita oversee policy making saka kuti izoita kufamba nemonemo ichiita mareforms harisi basa ravo iroro kuti kunoko Ministry of Industry and Commerce yakaseta basi on the National Competitiveness Commission board zvacho rekaseta kwa app last year muna 2017 kutanga kwegore nanhasa hakusati kwaitwa secretariat inokwanisa kubatsira kuti vanhu vachitanga kuchishanda saka muri kuona ndotambudzika tina rero taseta National Competitiveness Commission yaikwanisa kuita ma reforms saka takufanira kushaya neRwanda manje kuti toif operationalize sei National Competitiveness Commission kuita kuti tikwanise kugadzira ma reforms kuti nyika yebudirire Zimbabwe
nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Gift Mugano avo vanotungamira nyaya dzezvezvidzidzo paZimbabwe Ezekiel Gutu University kana kuti ZEGU vari parunare muHarare Iko zvino tochimbotarisa nhau dzemitambo. Pamitambo yeCastle Premier Soccer League yakatambwa neZuro, chikwata cheDynamos chakarowa Bulawayo City 2-1, zvichireva kuti uyu ndiwo mutambo wekutanga kukunda gore rino kubva zvaratanga apo Dynamos yanga ichidyiwa kana kuita mangange mune mitambo yakati wandei. Panemwe mutambo wakatambwawo neZuro, Triangle yakarova chikwata cheChapungu 3-1. Pari zvino muzvikwata zviri muPremier Soccer League, chikwata cheNgezi ndicho chiri pamusoro mushure mekunge charova Highlanders 1-0 nemusi mugovera.
Oh yeah, 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 yeah. Ajienda, ajienda. Gamba zikati waive kufamba,
Ko kambo kufamba kwa Paulos kubva kuna Killer T kamusamboke Zim Denso. Killer T achango bura damba refu idzar nonzi mashoko anopura do pata tora kamanzi kataku kwenye raikaka. Asi sezo ngwaedi ya pera regaitimbo tarisa misoro edu yenawu jakare. Bato Rezanu PF rinoti richaende ramberi ne sarudzo nasi mushure mekutadza kudzipeta nezuro nezvikonzero zvakasiyana siyana zvinosanganisawo kunonoka kutanga nekushaikwawo kwemapepa kune dzimwe nzvimbo. Mutungamiri webato rinopikisa reapa vankosana moyo vanoti nyaya yehuori ndiyo yauraya nyika kwete zvirango sezvinogara zvitaurwa nevamwe vakuru vehurumende. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzakabva kuRwanda dzinonzi dziri kushanda nehofisi yemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuedza kugadzirisa nyaya dzezveupfumi muZimbabwe uhwo hwaenda kumawere. Tava, tashuka kumagumo, echirongwa chedu cha nasi. Tinovimba kuti munenge mwinesu zvakare nenguva dza 7 PM. Kana mchida kutitumira tsamba mbozha, zitumire ku studio7@voanews.com. Anokonekai nemfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndichiti muswere zvakanaka vatereri. Iko zvino ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.